manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25/2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuti inyaya yemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaOliver Chidau vachishora bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuramba nyaya iyi kuti tinzwe zvizere tabata mutoro wedu wenhau Shingirai Madondo kuti atipe nyaya inotevera.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita Form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavaMnangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter. Vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa.
Vaita hanya madondo handizvinhu zvakapusa kudare zvaidai.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Rhodes vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Issue ike hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita vazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe Mike Broadmoors avo vari pamazuva ekuzorora parizvino vangati chipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva imi kuti handifungi kuti kune zvinhu zvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi pari zvino hapana anokwanisa kunge achipa koment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya yamuzvare Mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Parezvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiriri wenyika ari panyanga hamhanharirwe. Zvingaitwa parezvino kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare Mutami kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vati sangano ra United Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
If you look at the abuses which stem I
kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde. Nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga kwa zvirango uya vatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inawo chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muhurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mari iyi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati huwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumatimimana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, tatanga kutengesa nhasi kumabanks. Kuma banks ose atengese magold coins kune vanhu muZimbabweans. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga a product in a store of their value. So tatitipei gold coins. But my gold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset. Meaning kuti izvo US dollar nema gold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka magold coins ndobasa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita seChinoi neMasvingo, mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamanguja vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya, uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuatenga.
Pane zvino taisa mari kumabanks ose kusanganisana naHomelink neOrex kamani dzedu kutangotengesa, tichawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atoona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti magovernment suppliers ese anonge aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rate izvozvo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins awa achabata rate yedu kusakwira, nekuti hapa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo nechipa iripo unless munhu acho atopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo. Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa because Zimbabwe yatowashing machine yokirina yotenga magold coins aya. Mario Yopto, this gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzvisha money launder. Kune vamwe vari munhu matsotsi dyikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose.
Mumwe mugari wemuHarare vaSteni Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mari iyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe munomu?
izvi zvasikirwa naMai Matsanyoni.
Naomereda ndikungoti zvinosvika ezvisinisi zvinoziva hazvikwanisi kusamira ruzhinji zvinongotana vanhu vagara vaine mari dzavo isusi venhambo tingori wenhamo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaye vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vave kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vaitai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho, vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Maisifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vave kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varadzika gamba renyika vaOliver Chitau avo vaimbova meya weHarare vachishora makanzuro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji, vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. VaMnangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvu vachidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta, asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare, kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naEnjinia Chidhau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandei nekusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya, zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji anga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mashoko echokwadi, ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemakanselers, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta, sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanoda kungosvibisa mapata anopikisa.
So ZANU-PF interference, mismanagement, no corruption ndozvakonzera zvichakonzera kuti izvo city ino itadzokuita Edgar City. Kunyange tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matende macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dzisemu recently makawana papomona. So ivo ndivo dambudziko. Kusika ZANU-PF yaenda, hakuna rimwe city rinomuZimbabwe richaita Edgar City oro town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane varidzidzo kuvhota ofisa ZANU-PF.
Vamnanga govarumbidza vachitausa muzvina bizimusi aida nyika yake. Vakurudzira ove mabizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika vachiti izvi ndo zvaitwa nemushakabvu. Mumwe mugari weMuharare, Makathbert Jeff, vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti anga ari mutungamiriro kutoti vakatombotitungamirira. Semagarira takamboita navo tichigara kuno kukishen redu rwefakose, vakazoita MP mukambuzuma vakazomutungamirira futi Harare chaiyo.
Vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambuzuma Ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984. Vasiya mudzimai Sipiwe Chidhawo nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa varambidzwa nhasi kunoona mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanova vakachengetedzwa paJeri reChikurubi. Vanochengetedza Jeri iri vati vaChamisa vanokwanisa kupinda muJeri chete kana vapiwa mvumo nevakuru vakuru. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe zvizere. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reTriple C vaOstalo Siziva vanga vaina vaChamisa.
Nhasi vaChamisa semutungamiri wedu vanga vaenda kuChikurupi kuti vaone Honorable Job Scala, Honorable Godfrey Stole nemuchovhu wavasungwa nenyaya yekunyatsime. Vataura ivo kuti vaChamisa vakuru venyika, saka vanofanira kupiwa clearance na Commissioner General kana kuti navamunangagwa kuti vapinde kuChikurupi. Saka isu seTriple C hatina kuti tiite nharo navo nekuti tinotevedzera mutemo, asi tinoziva kuti chinodiwa kana uchida kunoona vanhu EID yako kana practicing certificate kana uri lawyer ndo zvinodiwa. Asi taona kuti ivo vataratawa vaChamisa vanofanira kuti vachipiwa matsamba anobva kuheadquarters.
Saka muchatora matanho api kuti vaChamisa vakwanise kuona vasungwa?
Saka tichange tichionana nawo vakuru vemapurisa mangwana kuti gadzirise nyaya iyo, nekuti vaJob Scala navaStole nevame vavo havana kusungirwa nyaya yekuba, asi mapolitical prison anofanira kuwana usununguko. But zvinoratidza kwatiri kuti vanoziziva, chero vakada kuita nharo vanoziva kuti vaChamisa ndo vevakuru venyika vanofanira kuti vachigadzira kuti zvinhu zvifambe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti even ivo kumapurisa vanenge vakatarisira kuti vaChamisa vapinde vagadzire zvinhu.
Izvi zvinoratidza chii chaizvo kwamuri sebato takatarisa kodzero dzevasungwa?
Nyika munofanira kugadzirira nyaya zenditashi kuti vanhu vaite access, nekuti zviri pamutemo kuti vanhu vapinde mumajeri vachiaccessa maclients avo, in particular kana vari magweta vachifanira kuti vachiprocessa practicing certificate. Asi tichaenda engagement nevakuru vemapurisa tigadzira.
Wangu wari mtedziri wemutauriri webato Residents Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayakakanda kunzvimbo inotakurirwa ngarava yeOdessa hazvikanganise chibvumirano chayakaita neUkraine chekuti itange kutengesa zvirimwa zvayo kunze. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDmitry Peskov vanoti vakabhomba nzvimbo yainge ine mauto chete, kwete matura anochengeterwa zvekudya. Russia yaimbenge yaramba kuti ndiyo yakabhomba dunhu iri. Ukraine inotiwo iri kuedza kutanga kutengesa zvirimwa zvayo mushure mekunyorerana chibvumirano ichi pamwe chete ne United Nations ichichitsigira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanotiwo havo Russia mukubomba Odessa yakaratidza kusazvipira mukutevedzera chibvumirano ichi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa mumugwagwa wekubva kuMeru kuenda kuMombasa muKenya nezuro. Zvinonzi pane bhazi rakabheuka ndokudonera mugoronga mushure mekunge ratadza kubopa mabhureki. Nhasi vanobatsira vachiri kuendera mberi vachiona kuti pane vamwe vanhu vanoda kubatsirwa here kana kuti mitumbi inoda kutakurwa. Vaimbova mteedzeri wegurukota, United Nations World Health Organization yazivisa kuti chirwere chemonkeypox chave kutorwa sechirwere chinogona kukanganisa magariro evanhu pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Josphat Chiripanyanga.
Chirwere chemonkeypox kunoko kuZimbabwe so far hatisati nemaconfirmed cases kana atoti masuspected cases ekuti vanhu vatinosungira kuti vagova nechirwere chemonkeypox, saka aiwa kwete hatisati tasvika kuZimbabwe.
Chikapfuuraoneko zvangada kuzivikanwa neveruzhinji ndezvipi kuti chinobatirwa sei?
Chirwere chemonkeypox chinospreada kubva kumhuka, particularly toti marodents idzo dzimamonkeys netumwe tumhuka twakadaro, makonzo, mbeva nezvimwe zvidiki zvakadaro, ndozvinonyanya kuspreada chirwere chemonkeypox. Chinowanikwa through either contact nemhuka idzodzi kana kudya chikafu chinenge chiri contaminated zvakare. Then spread yayo between individuals iripo zvayo but ishoma compared kuzvirwere zvakaita naCOVID-19, uye zvakare hachisi airborne nekuti chingaspreada kuenda kumunhu ari kure asina kuita direct contact nacho.
Saka tinogona kuti Zimbabwe pari zvino hatisati tanyanya kutarisana nenjodzi yakakura nekuda kwemonkeypox.
Hongu, tinoti muZimbabwe pari zvino hatisati tasa nenjodzi yakakura zvekunangana nemonkeypox.
Ndongopedzisirawo ndichibvunzawo kuti vanhu vazvidzivirire kumonkeypox vanofanirwawo kuita zvipi nezvipi?
Chekutanga, kana kuri kubika chikafu tikati totiwo mhuka dzedu muno munguruve nezvimwe zvakadaro zvasangana nechirwere ichocho, ngachive chakanyatso kubikwa zvakakwana, chibhoili chinyatso kuibva, zvinourayawo that virus yemonkeypox kuti isaspread. Uye zvakare, kana kuri tichasvikawo pane vanhu vanacho, minimize contact kana nechirwere chemonkeypox, gara mumba, tinoti within about 2 to 1 month chirwere chemonkeypox chinoita self sustain, like chinopetega usina kunyange kurapwa zvakanyanya seri nekuti hachi chirwere chiri very very dangerous. Saka munhu akagarawo mumba kana taka isolate for about 2 to 4 weeks kazhinji chinenge chapera, hapasina mukana wekutapurira kune vamwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti ratanga chirongwa chekubvisa mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kuSave Valley Conservancy kwadziri kufa nekushaya mvura nezvekudya dzichiendeswa kuTsapi, Chizarira neMatusa Donha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri weZimParks Vatinashe Farao.
Mumakore apfuura atina waya mhuka dzedu dzadziri kuwanda kunyanyanya kunorthwest Matabeleland nekusoutheast Lowveld. Saka mukuedza kuchengetedza mafuro emhuka, mvura nezvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti mhuka idzi tangatiti dai dzabviswa kwadzakawanda dzoiswa kwadziri shoma kuti dzikwanise kuchengetedzeka zvakanaka. Saka gore rino takakwanisa kupa atingatiwo mapemits kana kuti matsamba ekufambisa kwemhuka kubva kusouth east Lowveld kuenda kunorthern pass mid Zambezi mainly kuti dzikwanise kuwana zvadzingabatsirikane nazvo. Pane vanoona nezvetsvagurudzo vatiotiwo maecologist nemazoologist nemabotanist mamwe aibva kusouth africa angachitibatsira kuti unoti kwatiri kuendesa kwacho pane mvura here, pane chikafu here, pane kuchengetedzwa kwakakwana here, pane security here inoita kuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Saka ndo zvatakaita tikaona zvakakodzera kuti mhuka dzinokwanisa kuenda ikoko.
Dzakawanda sei mhuka idzi dzichange dziri kubvisa
dzichiendeswa kunzvimbo idzi dzichiendeswa kune dzimwe nzvimbo uyezve ndedzipi mhuka idzi
pamatsamba ekufambisa takaisa takakwanisa kupa matsamba ekuti pafambe mhuka nzou dzinosvika idzo 400 mhara dzingangosvika idzo 2000 mabuffalo angasvika iwo makumi mashanu nyati dzinosvika idzo makumi mashanu nhoro dzinosvika zvakare makumi mashanu shumba dzingangoita idzo gumi mawild dogs gumi zvakare nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi iri nyaya yekuti kwadzakawanda tidzibvisewo tiendese kwadziri shoma dai zvaibvira tikwanise kuti dzirambe dzakachengetedzeka dzisaurayiwa zvisiri pamutemo asi muono wedu mukuru ndowokuti vagari kana kuti vanogara kudhuze nemhuka idzi vave vanewo cheuviri chingavabatsira kuitira kuti kana vachidziona havaone kuri mukana wokuti vana vaone mabasa zvikoro zvivakwe vana vadzidze zvipatara nekuvakwa kwemigwagwa kunoita kuti vanhu vaone mhuka idzi sepundutso pane kuti vanhu vaone mhuka idzi semucherechedzo werufu
saka dziri kuendeswa kupi
tine patingatiwo kumidzambezi kune kunonzi kusapi safari area kune mavhuradona wilderness safari nechirisa game park
avo vanga vari mutauriri wesangano rezimparks vatina shefarao vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, CAF inoti haitambire kusarudzwa kwebhodhi idzva reZIFA rinotungamirirwa navaGift Banda uye iri kuudza ZIFA kuti isashandise mari dziri kubva kuFIFA. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Dr. Mguti vanoti varapi havafanire kumhanya kunorapwa nyongo yacho vasati vambovhenekwa muropa nemudumbu kuti pambotanga paonekwa kuti chii chiri kukonzera dambudziko risiri kupera nemishonga yavanopiwa.
Nyaya yekuti maacids vamwe vanoiti nyongo, vamwe vanoiti chirungurira, vamwe vanoiti heart drain, it's a cluster of symptoms zvinoafflicta vanhu which to do with kurwadziwa nemudumbu especially pamusoro peguva kana kuti behind the central part of the chest patoti the sternum in the heart pain. It occurs very commonly, chinhu chiri common kuvanhu saka vanhu vanozvitora lightly because most of the time masymptoms acho vanopisira majaira kana kuti kune ma different types of remedies which can alleviate the symptoms.
Vamuguti vanoti nyongo inokonzerwa nehutachiwana hunonzi Helicobacter pylori inova ndiyo inokonzera gomarara nemaronda emudumbu. Vaendera mberi vachiti vanhu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vane dambudziko renyongo vane hutachiwana hweHelicobacter pylori.
Kana une marwadzi iwayaya unenge uchifanira kuonekwa kuti une chirwere cheH pylori here ichi nokuti ndicho chinokonzera maulcer, ndo chinokonzera gastritis, ndo chinokonzera cancer yemudumbu yatoti stomach cancer. Saka zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nguva iripo. Ukaona mudumbu musingapori wangomwa mushonga kwemazuva mashoma maviri matatu mana kana mashanu hakuna kuramba uchingotsvaga imwe mishonga, enda unoongororwa waoneke kuti chikonzero chii.
Dr. Mguti vanoti mishonga yese inopiwa varapi venyongo nechirungurira inongonyaradza marwadzo chete asi mishonga iyi haipedzi hurwere hwemaronda ari mudumbu. Vaendera mberi vachiti kamushini kanonzi endoscopy ndiko kanokwanisa kupinda mudumbu kovheneka hura hwese nedumbu racho kachitora mifananidzo iyo yavanozoongorora kuona kuti hamuna here maronda kana mapundu.
Kurapa masymptoms kuri important pakuti kunonyevenura kunyaradza marwadzi munoonza zviri nani asi hazvitisvitsi pakuzopedza chirwere nendaa yekuti chirwere hachisachadi chaidentifaiwa kuti chii. Chero munhu ane cancer yemudumbu anditi kana stomach cancer anongoita zvimwe chetezvo zvinongosiyana mbichana anditi kana wemaulcers anogona kutora mwedzi yakati wandei achirwadziwa ipapo peni yacho ichimutsa pakati peusiku achiti kana vamwe vanoti vakadya chikafu zvotorwadza moo, vamwe vanoti kana akadya zvinonyarara depending on the type of food.
Tine urombo wa tereri po hangawari Dr. Edwin Muguti wa chitaura nezwe chirwere chemudumbu chinoguna uzokonzera gomarara. Tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Musakanganwe chirongwa che Live Talk patisha taura nyaya ye mari ze goride za paru wane Reserve Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya mchinzuko na uze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 Ntulikazi 2022 ngugeno ku Medisaiti endabeni zethu namhlanje ibhanga lesizwe
yikho lokhu abathi imali real money uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu siyayithola emaBhayibhelini siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD after AD sayithola futhi
umongameli Emerson Mnangagwa usole inkokheli lamakansila awebandla ele Citizens Coalition for Change CCC Harare esithi bahluleka ukuqhuba umsebenzi wabo ukulondoloza amadolobho.
It is most unfortunate that achievements and legacy of the likes of the late engineer Shijau have been ruined by the current crop of city of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane eMprotec Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkambo phandle kwelizwe. Zonke lezi izindaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Ibhanga lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe RBZ namhlanje lethule ngokusemthethweni imali yelitshe legolide ama gold coins azinkulungwane ezimbili 2000. Limali ithengwa ngenkulungwane phose ezimbili zamadola eMelika US $1823.80. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu olugcweleyo.
Ekhuluma lentatha lezindaba namhlanje esigodlweni sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ usebalukhulu walo umnumzana John Mangutshika uveze ukuba imali izabe ithengwa loba ngubani oyifunayo njengendlela yokugcina imali. Imali le izabe ibizwa ngokuthiwa imosi wathunya izasebenza kuqala ilanga lanamhlanje. UMangutshika uchasise ngokusebenza kwemali le esithi uzulu weZimbabwe kumele ayethembe.
It's a treasure ball. You can use it first and foremost as collateral. For example, if you want to go and buy, say, on a loan of $1,000, you can give the bank the one coin as security, a collateral security. You can also exchange value if you want to buy, say, bit and pay the product as assuming that you have bought a grocery of $800, so you can redeem using that gold coin. And in terms of change, that's the second part. Because if you buy a grocery, let's say 1,000, one will change. It should be possible. But since it's a starting point, definitely as we go with these gold coins, more will be at play. So the answer is yes, you can do so. And it all depends also on the shop where you're buying from.
iyasebenziseka, uyayisebenzisa nxa ufuna imali ebhanga, uyenelisa ukubhadala ngayo, uyenelisa ukuyisebenzisa nxa ufuna ukuthenga ezitolo. Iyasebenziseka le mali. Ukutsho uMangutsha, ingcitshi ecubulula ezomnotho uMnumzana Coles Ndlovu uvumelana noMangutsha esithi limali izancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Bakwethu, imali yegolide yikho lokhu abathi imali real money. Uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu, siyayithola emabhayibhilini, siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD after AD siyayithola futhi. Gold currency imali enamandla ayesabekayo. Just unikeza umzekeliso. Ma uphethe i-gold coin eyodwa elingana nje nge-size elingana ne 2 rand yalaphana e-South Africa, mawuyibhekile, yenziwe ngegolide, iyabe i 1 ounce of gold. That 1 ounce of gold ilingana lo 1700 American dollars.
UNdlovu uqhubeke sithi imali le ilakho ukuqeda indubo zeZimbabwe kwezomnotho.
Imali yegolide engango 2 rand wase South Africa, a 1 ounce, it translates to 1700 United States dollars. Mawisa kuma rand ikunikeza u 30,000 rand. Icoin eyodwa 1. So imali enamandla ayisabekayo, kufanele ukuthi abantu bakithi bahle bayibambe langa umhlathi, bayemukele. Uhulumeni ma eyifaka ukuthi isebenze esizweni into enhle kakhulu. Kufanele ukuthi ngapha kulokhu esithi i-secondary market, abantu bayitholele i-market. Ma uphethe i-coin yakho A1, uyakhona ukuyathenga inkomo ezimbili ngayo i-1.
Kodwa ezinye incitshi zomnotho zithi udubo olukhona elizweni kuba abantu kabathembi uhulumende, kungakho bangangcono bazigcinele imali yakwamanye amazwe kulokuthenga imali yegolide. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa kuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithuba mnombili 180. Imali le engasetshenziswa ukuthenga ezitolo izathengiswa njengentengo yegolide yemkambo womhlaba. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithuba mnombili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe abalisa idola leMelika, idola le-Australia, ipound leBrithani, lepula leBotswana. Ngimele isitudio 7 Harare, uMlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC, eHarare esithi behluleka ukuqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza amadolobho. Umnangagwa utsho la mazwi kubekwa u-enjinia Oliver Mandishona Chidawu, yena obhubhe mhlaka 19 Ntulikazi eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi khona emangcwabeni lapho kubekwa khona amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre. Emngcwabeni kwaye ngumphathi ntambo weHarare uinjinia Oliver Chidawu okhulume emele abemuli njalo obekungumngane omkhulu kamuyi uChidawu. UMnumzana Ngoni Kudenga uchaze umngane wakhe njengomuntu owayelesibindi ekuqhubeni imisebenzi yakhe.
His vision went beyond personal enrichment. It was always his personal desire to empower black youth and to help create black-led self-sustaining industry.
Umbono wakhe wawungase ukuzithuthukisa yena kuphela. Kwakuhlezi kuyisifiso sakhe ukuthuthukisa abasakhulayo abansundu ukuba babe namandla abo ukubasiza ukuthi kusungulwe amankampani akhokhelwa ngabansundu.
Emazwini akhe uMnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayezinikele ukusebenzela uZulu kunhlangothi zonke ayekhokela khona ezigoqela ezombusazwe ezamabhizimusi kanye lasemulini. Wengeze sithi uMuyi wayesebenza nzima ukuthuthukisa idolobha leHarare kodwa wahle wathatha lelo thuba lokusola amakhansila akhona manje awebandla le-TCC ebethesa umlandu wokusebenzisa izikhundla zabo ukuzisuthisa bona besehluleka ukutholisa izakhamuzi okudingakalayo.
It is most unfortunate that the achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Okuyadanisa kakhulu ukuthi impumelelo kanye lembali yabantu abafana lo-injiniya Chidao sekubuyiselwa emuva yilawo makhansila kamanisipala weHarare akhona. Lumonakalo okhona eHarare lakwabamanye omanisipala elizweni abaphansi kwamabandla aphilisayo kumele umiswe.
Kodwa abenhlanganiso ezimela izakhamuzi elizweni ezigoqela iHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, bathi bamangaliswa inkulumo kamongameli le. Umgcini sihlalo weHamref uMnumzana Mavila Sikhumalo upha umbono wakhe ngalolu daba.
Siyabona ukuthi indaba eyenzakalayo kuma local authorities yikho njalo okwenzakalayo at a national scale. I-economy yelizwe lonke vele kayihambi, ayibonakali. So thina sesimangala lapha ukuthi umuntu opresider over ukufa kwe-economy yelizwe lonke jikelele sebona ukwehluleka kwalabo abaaffectiwa yi-economy yonke ethe macro scale. Lokhu siyabona ukuthi ikuyenza i-politics nokufaka i-politics lapha ezingafunekiyo khona.
UKhumalo uthi umangaliswa njalo ukuthi umongameli angasola njani amakhansila ikantike amandla wonke okuthuthukisa umnotho welizwe esezandleni zakhe.
UPresident ufuze aphume egcekeni atsho ukuthi yena leparty yakhe ezanu-PF siyehlulekile, hayi khona ukuze yena akhombeze labo abaku-opposition ukuthi sebehlulekile. Kodwa sibona thina ukuthi inhlanzi leyi vele ibola iqalisa ekhandeni phezulu khona le kwesokubolileyo. Yikho vele lo msila awungasali ufresh manxa ikhanda lenhlanzi selibolile. Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kafuze lapha vele akhombele labo abakumakhansilini ukuthi sebehlulekile.
UMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe lezamalungelo abathengi enhlanganisweni eye-National Consumer Rights Association nakora, uthi okwenziwa nguMnangagwa ikucatsha ngomunwe.
Singakhohlwa ukuthi yebuleli lizwe emnyakeni engu-42 edlulileyo, ilizwe leli liHarare lobulawayo lilamakhansili ahlukahlukeneyo. Nxa kusifa iZimbabwe kufa lamakhansili kungakhathalekile ukuthi kubusa yiphi iphathi kuleyo ndawo. IZANU-PF umbuso wayo wobulela izikolo, obulela izibhedlela, obulela imigwaqo, wavala amanzi, wenza ukuthi kungabi lempilo, kungabi lamafektari, kungabi lamisebenzi, abantu bathwale nzima ngale ndlela abathwale nzima ngayo. Akula inye i-government esibe khona eZimbabwe kusuka ngo-1980 ngaphandle kweZANU-PF, yiyo ke ebuleli lizwe kunye nasemadolobheni.
UMuyi uChidao uchiye unkosikazi uSiphiwe Chidao lamadodakazi amabili kanye labazukulu abayisithupha. UPhiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero, wachayelwa umbhobho kathathu lapho ebekwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Ambience 2. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane e-Empretec Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkhambo phandle kwelizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu hlelo sixoxe lomqondisi we-Empretec unkosikazi Sibusisiwe Bango ochasisa kabanzi ngalo.
Khathesi ngisebenza ngu-executive director we-Empretec. I-Empretec yona i-organization eyingxenye yamanye ama-organizations asemhlabeni wonke. Mhlaba wonke nje jikelele nxa ngingatsho. Kusukela khona le kubo Latin America lapho kukhulunywa khona isi-Spanish lesi-Brazilian. Uchaye uzukrose umhlaba wonke.
I-Empretec ile njongo bani?
Yona i-Empretec injongo yayo yikuthi i-develop lokho esithi ngama-entrepreneurs or obhizi abezama-business. Ibancedisa ngokuthi ibaphe ulwazi lokwenza ama-business abo. Ulwazi lokuthi yena umuntu nxa uvele ufuna ukuthi ube ngu-businessman, ngu-business woman, kumele ube ngumuntu onjani. Ama-strengths akho entweni zobusiness angaphi. Njalo lapha oshotelwa khona, o lapha o-weak khona entweni zoku-run business kungaphi. Ibisibuya i-Empretec ikuncedise. Asitraini kuphela, siyafundisa yabantu sibafake iclasses siba-train, kodwa siphinde sibalandelele. Sibanika lolu lwazi olujulileyo ngento zama-business. Ngento zempilakahle. Impilakahle kodwa e-bent more on into esingathi into zoku-create kumbe zokubumba umnotho. So yiyo ke injongo ye-Empretec leyo engiyibonayo.
EZimbabwe lisebenzela kuziphi indawo njalo lisebenza lobani?
Nxa ngikhanyele khona lapha elizweni lakithi eZimbabwe sesisebenze zonke indawo. Emadolobheni, emakhaya. Lama projects amaningi. Kodwa ngokwandisa okukhulu sesisebenza la kumama lama youth. Ngoba sibona ukuthi yikho lapho kushota khona kakhulu uncedo. Siyabancedisa umama lama youth. Sincediswa njalo sisenza ubudlelwane or i-partnership lama development partners.
Lenza ziphi inhlelo lezakhamizi?
Kade sengayokutshe ukuthi silama projects esiwenzayo obulawayo. Sisebulawayo sisemguza, sitematopo, sitemangwe, bese ngikhanyela konke lezo kulima. Iproject le ikhanyela khona lapho. Sisebenza labontanga ke lapha iyouth le. Sesiba lenye iproject esiyenza eMzingwane, eChivi, eGokwe, laseVubi. Kuleyo ke sisebenza labantu abalima oyizakhamizi ezilima ichili ibilebile, abalima idlubu, abalima lalaba abadobha amagama. Ukuthi nxa belidobha igandelana kuyini abangakwenza. Ziningi into ezenziwa ngegani, kodwa sijonge ukuthi sibone ukuthi singangenisa ku-export markets.
Lapho belilalele ingxoxo kaSibusisiwe Bango okhokhela inhlanganiso ye-Empretec Zimbabwe eseHarare obexoxa loGaino Gumede Saidi we-Studio 7 eWashington DC ngocingo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwa kwemali yelitshe legolide i-gold coin libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele-Los Angeles esigabeni se-California khonapha eMelika. Lokhu kwenzakale emkhosini weshowa yezimota ebisenzelwa e-Los Angeles Park. Ingozi yomlilo oqhamuke ngemva kokutshisa okwenzakala esigabeni se-California khonapha eMelika ubikwa usutshabalalise amagusu angaba yisilinganiso samakhilomitha edlula amashumi amahlanu, 56 kilometers. Ugatsha olubona ngobudlelwano be-Iran lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi lelo lizwe kalisoze lavuma ukujujunyezwa ubana lisayine isivumelwano sokuvuselela leso esasilotshwe ngomnyaka ka-2015 esingasaphumelelanga sokulawula ukulungiswa kwezikhali zenyuklia ngamazwe athuthukileyo agoqela elemelika. wake waba yinhloko kahulumende leKenya umnumzana Raila Odinga ongomunye wabancintisa kukhetho lwalunyaka lokudinga umongameli uthi akasoze abe khona kungxoxompiliswano ezakwenziwa kulelo lizwe ngesonto. URaila wethesa ancintisana laye uWilliam Ruto umlando ukufuna ukukhekeleza ezinye indaba eziguqulela ezenkuhlakalo. Umongameli Hassan Sheikh Mohamed wakwele Somalia uhlangene lomunye wakhe wakwele Egypt umongameli Abdel Fattah el-Sisi ngomvulo ekwethekeleleni kwakhe okwakuqala kwele Egypt lokhe wakhethwayo kuleso sikhundla ngumkhwenkwezi lonyaka. Abepulazi eledonki dairy elisemangweni owe-Magaliesburg kwele South Africa libikwa lithuthuka emsebenzini walo ukulondoloza amadonki akhanya esengozini yokuzingelwa okungekho emthethweni. Abazingelayo laba befuna isikhumba sabobabhemi laba. Isikhumba lesi sisetshenziswa ukulungisa igelatin ebikwa iluhlobo lunye laleyo eyophondo lukabhejane.
Umasipala weHarare ubika ukuba ufisa leli dolobho libe kusimo esiphezulu emhlabeni jikelele okuthiwa yi-World Class City lapho ufika umnyaka ka-2025 ikakhulu emsebenzini wokuthuthukisa ezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Ambrose Sibindi omela izakhamuzi kobulawayo ebheke ezempilakahle uthi amadolobha afisa ukuba kubanga eliphezulu kumele ananzelele lokuqakathekisa umsebenzi wezempilakahle okusimo esiphezulu.
Kube leyo ndawo leyo clinic ibe labantu abanele umongikazi ukukhangela abantu. Ibuye futhi ibe iclinic ezenelisa ukuthi incedise abantu. Ngemithi abayifuna amaphilisi angayidingeka. Ibuye futhi ibe lemitshina ethengisayo okulama-BP amathukela abantu bahlolwe. Ibuye futhi iqakathekise ukuthi ibe lekhona layo lapho le-OI lapho abantu abazabe behlolwa khona ukuthi babonakale imikhuhlane etshiyeneyo ama-HIV and AIDS. Kubuye futhi kube labantu abenza i-counseling enhle njalo ibuye iklinikhi ehlanzekileyo labantu abahlale beklina ukuthi izambuzi zihlale zihlanzekile.
Idolobha leHarare eliyisigodlo selizwe lithi lisebenzela ukuba kubanga elithiwa yi-World Class City ngomnyaka ka-2025. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residence Trust uthi noma inkinga ezibhekana lezakhamizi zivamile babona kusiya kungani kuba ngcono.
Ngoba sibona abaningi abaya ezibhedlela emaklinika bayelatshwa. Abezempila kahle bazama ukuphatha izigulane kakuhle lanqa nje bekhala ngendaba zemiholo yawo.
Uthi kuqakathekile ukuba inkinga zempila kahle zilungisiswe zibe kusimo esiphezulu esihambelana lokwanda kwabantu kundawo ezinje.
Ngesilungu bathi i-prevention is better than cure. Kulokuthi siqede isikhathi esiningi lemithi siselapha abantu abagulayo umkhuhlane wabo ubangelwa ngamasiweji, kungcono sidile ngendaba yamasiweji.
Umnumzana Ruben Akili omela izakhamuzi kunhlanganiso ye-Combined Harare Residence Association uthi bayayibona intuthuko kuleli dolobha noma kumele kwengezelelwe ukuze uzulu efinyelele ezempilakahle.
Kuthi zwiphatana kunyangeza zo zvakavhurwa zvaramba zviita kunge zviri kure nevanhu.
Kudyo yikuthi eziningi lokhe zikude labantu kulalokhe esimele sifike khona.
Umeya wedolobha leHarare u-Alderman Musarura Stuart Mutizwa uthi abahlalelanga izandla nje kuphela kodwa abaphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle kuleli dolobha elijonge ukuba lidolobha eliphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2025.
Emavuku kliniki sesisebenza njengesibhedlela esinembheda lama-operations.
Uthi okwamanje sebethuthukisa ipoliklinikhi yeBudiriro ukuze layo ibe yisibhedlela, kanti iklinika yeTariro Clinic eHopley leyeHighlands Clinic sokuthuthukiswa kusuka kumakliniki ukuba kube ngamapoliklinikhi ngendlela yokuthi izakhamuzi zifinyelele ezempila kahle kangcono kuleli dolobha. Lokhu kwenziwa ngaphezu kwamanye amakliniki avele ekhona kumizi ehlala uZulu. Ama-polyclinic ngamaklinika atholisa imisebenzi yezempila kahle engezelelweyo kuleyo etholakala kumaklinika kuphela. Ingcitshi zithi imisebenzi enje kumele iyale ilokhe ithuthukiswa ihambelane lokwengezelela okwenza abahlali kubangelwa ngokuthiwa yi-rural to urban migration. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Uhulumende weZimbabwe useyalile ukuphawula ngodaba lwecala lokudlwengula elivulelwe uMongameli Emmerson Mnangagwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia, uNkosazana Susan Mutami. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Susan Mutami oleminyaka engamachuma amathathu lantathu uvulele uMongameli Emmerson Mnangagwa icala lokudlwengula enkambeni yamapolisa eMount Omni eQueensland eAustralia. I-Studio 7 izamile ukubuza kusikhulumeli sikahulumende weZimbabwe uMnumzana George Charamba ngalolu daba, kodwa wahle wathi yindaba yokuthutha angafuni kuyiphendula. UMnumzana Charamba uthe yena akaphendulani le ndaba elokuthutha phakathi. Imizamo yokukhuluma loNkosazana Mutami ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ke okuvela kudaba lwakhe lolu alwethule ekhasini lakhe leTwitter lokwethulwa ngabezindaba yikuthi uMongameli Mnangagwa wafika isikolo sabo ngo-2003 esasengumphathi intambo ogatsha lwezindlu. Uthi ngemva kokubingelelana watshela ababalisi ukuthi ungumzukulu wakhe, wasemupha izigidi ezintathu zama-bearers check wathi aze azombona emaofisini ezanu-PF eKwekwe. Uthi akazange aye lapho kwasekusithi ngelinye ilanga esihambele edolobheni uMnumzana Mnangagwa wambona wambizele hoteleni eGolden Miles, lapho afika khona badla ukudla kwemini ndawonye lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Qede lapho wayangena laye endlini yakhe ehoteleni, lapho afika wamdlengula khona emtshela ukuthi uyamthanda kodwa angalokothi ukuthi aludivu emuntwini lolutaba. Kuthe uyise kaNkosazana Mthami esebhubhile ngo-2005, uMnumzana Mnangagwa waqala ukumthengela ukudla nokumbhadalela imali yesikolo. Qede lapho wambiza ukuzohlala naye eplazini lakhe eSherwood. Uthi ke lapho wadlwengulwa amahlandla amaningi. I-Studio 7 izamile ukuthintana le-ofisi yommeli we-Australia eSouth Africa ukuzwa ukuthi kambe lolu daba luzaphathwa njani njengoba icala livulwe e-Australia, kodwa akekho obebamba ucingo kule ofisi.
For all other general inquiries, please hold. Sorry, the mailbox is full. To leave a message, press 8. To dial the number of the person you're calling, press 9. If you have a mailbox in this system, press the hash key.
Isikhulumeli se-ofisi yommeli we-Australia eZimbabwe uMnumzana Frans Rhodes wenqabile ukuphawula ngalolu daba. UMnumzana Rhodes uthe ongaphawula ngalolu daba ummeli we-Australia eZimbabwe, kodwa kwakhathesi akekho elizweni, ukhona le e-Australia. Ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi akusoke kube lula ukuthi uMnumzana Mnangagwa abotshwe noba ukutonisiswa ngalolu daba.
Asibone ukuthi kukhona okungenziwa nguhulumeni wase-Australia ngoba umuntu amvulela icala sesengumongameli waseZimbabwe ohleliyo, okusho ukuthi ngeke kulethwa amacala okuthi aboshwe. Kodwa okungenzeka ukuthi iparlamenti singasuka yena imsusi esihlalweni ngale process abathi nge-impeachment ukuthi ehliswe ngoba enza amacala okungamenza ukuthi maye sehliswe esihlalweni usengabekwa ke lawo macala.
UMnumzana Sibanda uthi okunye okungenzeka ukuthi kube labalukhweza kuhlanganiswe ezamalungelo ku-United Nations belukweza njengodaba lombusi obesebenzisa amandla umbuso ukucindezela owesifazana. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.